Awo ndiwo anonzi manyepo blessing. Nyaya iyi yakanga iri nyaya yokungotsvagidzira kuti vakwanise kuvhara masitaira avo vakanga vachiita ekuti vakanga vaakuda kuchinja leadership yemunesi muzimbabwe. Saka vakanga vachishaya kuti kovozviita sei kuti vaine leadership yeamnesty muzimbabwe. Saka nzira imwe vakashandisa ndeyokutanga kudzinga director unova inini. Vakatonditiretena kubva patakasangana tiri kumusangano watanga tiri kuRome. Vakanditaura kuti iwe wechisiya basa kana usingadi tichakudzinga. Naizvozvo vakanga vachitiretena even the local board reZimbabwe kuti vakarega kundidzinga vachazodzinga bhodhi iroro. Saka nokudaro bhodhi iroro inini ndakabva ndarizaini ndobva vati tisakana zvavarizaina takuda kuita oditi. Ndikati ndarizaina ndakupai 3 months notisi ndiripo kana muchida kuita oditi yenyu itai. Ndii ndinenge ndiripo kusvika 3 months dzakwana. 3 months dzakakwana havana kuita oditi iyoyo. Vakazoti ndabva zvachose ndobva vakatanga kutanga kuita oditi ndisisipo zvekuti handina kutombokwanisa kana kuti ndione oditi yacho nanhasi handina kuiona.
Saka basa manga masiya rini mwedzi upi chaizvo?
Ini basa ndakarizaina musi wa21 March gore rakapera. Ndarizaina musi wa21 March ndiri asi ndava pa 3 months notice. So by 30 June ndakanga ndiri officially no longer a staff member of amnesty. But 3 months dzose dzandanga ndiripo havana kukwanisa kuita audit report. Saka zvavo zvava kutaura izvo hatimbozvinzwisisi. Hazvisinei isusu vanhu ava vakazorisivha report yokubva kumapurisa kuti audit yamuri kutaura iyi kuti yabudisa fraud. Hapana kana fraud 1 yakabuda. Saka inini vakabvisa false report kupolisi. Saka taona ripoti iyoyo vapiwa ripoti iyo nemapurisa takabva tavasuwawo kana defamation of character and nemalicious arrest. Saka vane nyaya 3 mucourt. 1 Tetua Musiwa ari kuda yake kese defamation. Inini saCousin Zilala ndine kese yange defamation. Sivongilezindeva ane kese yake defamation. Asi inini zvakare ndine kese navo kupolisi yeconstructive dismissal because vakandimanitiza kuti ndisiye ndine kese navo inotori mucourt.